Dr. Nandu Kufara kuti nyaya iyi yasvika pakuti atongwe mupurisa uyu. Chepiri ndingati tetakatarisa kuti tsvayo yacho ichafamba zvakadini uye ndofunga ruzhinji rwakatarisira kuti awanike aine mhosva yekuuraya vaFloyd. Vakawanda vanenge vakatarisira kuti pachamuka here mhirizhonga pashure and also during the course of trial yemupurisa uyu. Saka tiri kuona iyo state yeMinnesota nemeya weko atora maprecautions ekuunza mauto nemapurisa anopfuura 3,000 kuti vakwanise kudzivirira mhirikumbwa kwemhirizhonga. And ndinofunga kuti dzimwe nzvimbo muno muamerica dzinenge dziri paalert kuti pakamuka noise navo vakwanise kudzivirira mzinda.
Chakasiyana nyaya iyi nedzimwe ndechipi? Chinoita kuti nyaya iyi yaGeorge Floyd ive pamusorosoro pepfungwa dzevanhu?
Ndofunga chakanyanya kuti nyaya ive pamusoro kune dzimwe dzatinosimbowa inyaya yevhidhiyo yakabuda. Vanhu vakaona utsinye nemaziso avo utsinye hwemupurisa uyu kupfugama kwaanga akaita pamutsipa wavaFloyd, akatoisa maoko muhomwe achitozvira kuita kunge munhu aitonakirwa nazvo. I think kuti vakadaro ndozvakakatamadza vanhu kuti chii chingaitike masikati machena. Vamwe mapurisa vakamira vakatarisa vasina zvavanoita vachimurega achidaro. Though I think kumaitiro akadaro it was almost kuti vaexecuta munhu and vangaite chivindi chakadaro and I don't care attitude yakadaro. Saka vanhu vari kutarisira kuti pawanikwe pane mutongo unotaurira mapurisa kuti kuita kwakadai hakungakwanisi kungoita pasina marepercussions.
Kana Derek Chauvin mupurisa anonzi akauraya George Floyd akawanikwa asine mhosva, munofunga kuti chii chingaitika?
Ndinototira zvingaitike kana akawanikwa asina mhosva Chauvin nekuti takaona pane dzimwe nyaya dzakafanana neii. Muchirikuyeuka kuLos Angeles kwakamboitika nyaya iyoyi panga parohwa munhu mutema nemapurisa vakapisa Los Angeles iya kunana Ferguson and so on dzimwe nzvimbo muna vaamerica. Saka nyaya iyi iri explosive it's a political trial and also the state itself, my institution the state, mapurisa aya nejudicial system zviri patrialwo futi because vazhinji vechitema vanoti mainstitution iwayo ndo pane rusarira ganda futi. Saka munhu ari patrial is not just Chauvin it's a political trial yestate yemutemo dzemuno neiwo maprosecutor nematare. Saka there's a lot riding on it kuti inobuda sei. Vakasamutongera nemhosva vanomuka vaparadza not just kuMinneapolis ikoko but kune dzimwe nzvimbo